manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 19/2018
makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Ini ndini Tanono Kawande. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia. Umo vari kuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo.
Zimbabwe inorangarira vaRoy Pachedu Bennett avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica nemusi wechitatu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia nhasi murwendo rwavo rwekuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaMnangagwa vasvika munyika iyi mangwanani panhandare yeKenneth Kaunda International Airport vakatambirwa negurukota rezvekunze kweZambia vaJoseph Malanji. VaMalanji vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe neZambia dziri kusimbaradza kushanda dzose munyaya dzeupfumi nezvimwe. VaMnangagwa pataenda pamhepo vange vave kuita hurukuro navalungu vachitaura nezvematorero avakaita chigaro kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Zvakakosha kuti vaMnangagwa vanoenda kuZambia nedzimwe nyika. Tinoziva kuti munguva yeRhodesia vaMnangagwa pavakabudiswa mujeri vakadzoserwa kuZambia vachinzi ndokumusha kwavo. Saka kuzveukama nevamwe hazvina kuipa, kutaura hakuna kuipa, asi chatinokurudzira vaMnangagwa ndechekuti vakasire kuita zvinodiwa zvacho, kwete kungotaura nemuromo, muromo hauzaririrwi nerwizi. Chinodiwa kuita kutaura kuti iko zvino mauto abuda zvachose mune zvematongerwo enyika, nekupa mhiko yekuti hakuna mhirizhonga ichaitwa, nekugadza pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo. Zvakarewo nekuona kuti mimwe mitemo yakaipa inonyonganisa musarudzo, mitemo yakaita sena posa kana aipa nemimwe yabiswa. Zvakarewo nekuona kuti mapato anopikisa anosanganisira rinotungamirwa navatsvangirai nerinotungamirwa namai Mujuru nerinotungamirwa naungosana moyo apuwa mikana yakaenzana nezano PF pamepfenyuro yeZBC paTV kana mumaredhiyo uyezve mumapepa akaita seHerald neSunday Mail ehurumende. Ndo zvakakosha izvozvo, vanhu ngavapuwe mvumo yekutaridzira murunyararo vachitaura kana kugunun'una pamusoro pezviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi kavamwe vari kuti vaMavhinga chimbova painguva vaMnangagwa vasati vane mwedzi yakati wandei vari muofisi umu.
Kwete ikoko kusaziva, nekuti vaMnangagwa vaivana vaMugabe, ndivo gurukota rakanga riri muhurumende vaMugabe kubva muna gore ra1980 tichiona kuzvitonga kuzere kusvika nhasi uno. Kureva kuti makore makumi matatu nemanomwe apfuura vaMugabe navaMnangagwa yaiva tsika nditsikewo. Saka chidoko chinochitwa nechipi, uyezve zvizhinji zvatiri kutaura izvi zvekuvandudza mutemo kana kuti vanhu vapiwe mikana yakaenzana pane tenyuro yeZBC kana kumapepa nawo, hazvitori kana muswe here kungotaura nhasi kuti ndo zvavapo zvotoitwa. Ko zvingada gore here izvo kana kuti zana remazuva kuti zvinonzi kuti mitemo yeisandirwa zvoda zvine namazuva ako? Zvisi izvi kusaziva mutemo ikoko. Mutemo weposa kana weaipa hauna muswe here kuti ubiswe, kungotaura kuti ngatiei zvakati vakomanana nevasikana muparamendi zvotoitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vade wamavhinga vange vachitaura parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwe enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda pamusangano wokuziya sarudzo wakaitwa muHarare neChina. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network neChina, Moshina Bizimus uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanirwa kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo. Vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende idaidzwe kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti unga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawewo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva, mwaka nemwaka vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvizvi chaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukwikwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Kuopposition vatinetsekei nepavari yezvinezvi. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiriri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanirwa kuitwa kwemwedzi ichatevera, kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko. Nekuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba, opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvilo zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba, zvinongoreva kuti tatova one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisisa ngaisimbiswe mutungamiriri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vane tarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Voters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo, nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasisina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanatsotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tata kuita dip yeparticipation. Ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chino nechirungu voter apathy, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino, nokuti paitika chiitiko chaitika ichi, vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei, nekuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Kweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati ni bumbiro remutemo nemutemo ndochatibatsira kuti tudzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo enyika. Moza kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenge echiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakauya mui mastreets kuzo demonstrate. So vanhu vakabatana voita izvozvo vakaita na November vachiti kwete atidi kuti vechiuto vaite se vave maactivists emapolitical parties zvinoitika.
Sangano reSS nerinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya mutsaona yechikopokopo kwevaive mubati wehomwe muMDC uye iri nhengo yeparamende ichimiririra chimanimani vaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather. Vaviri ava vaive muchikopokopo chinonzi chakadonha kuNew Mexico State muno muAmerica nemusi wechitatu. Vachitaura neStudio 7, vanokokera nhengo dzeMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese vati vaBennett vaida Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvekuti vanhu vemuno muZimbabwe sikumuseri kumanyika iyi vakanyanya kushandira vari kudzimbikana nekuhwadziwa zvikuru.
Shungu dzavo dzaibva pai?
Shungu dzavo dzaisekuti muchizvarwa chemuno munyika. Munhu akazvarwa akapfuurira muno muZimbabwe angachishanda nevanhu. Pamunhu anga asina zvekutaura ganda, munhu anga achida kusevenza nevana vese veZimbabwe. Chavaida ndechekuti nyika ino vanhu vese vagare vachigara zvakanaka vachidya vachidzidza. Vanga vasingafaniri kudzvanyirirwa uye kukanganiswa kwanga kwaitwa nyika. Nasaka kuti zvinhu zviita uparare vanhu vatambe vatambudziki ndezvinhu zvavanga vachida kuti vaite kukadzirisa pakujoina kwavakaita misangano yeMDCT.
Mashoko aya atsinhirwawo nemutauriri weMDCT kumanikaland vaTrevor Saruwaka avo vati vanhu vekuchimanimani vaivati pachedu nekuti vaishanda navo zvakanaka.
Vabeneti chandingadanga kutaura ndechekuti munhu aitoshamisa nenyaya yerudo rwanga inaro panyaya yekuti vana venyika ine vasununguka. Izvi zvandinoti kushamisa nyaya yekuti anga ari murungu sekuziva kwenyu, asi aitonyanya kubata vanhu vatema zvakanaka kupfuura mabatirwo anoitwa nevamwe vanhu vatema. Ndosaka akazopiwa nickname yekuti Patrio nevanhu vekuchimanimani mushure meunge watoona kuti ndiye munhu aitoita seivo. Saka isusu tinochema zvakanyanya nekurasikirwa negamba iri ranga risingatarisi ganda remunhu.
Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwaBennett nomudzimai wavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandawo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore makumi masere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandavo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
VaBennett anga ari munhu ane rudo, munhu anotendeka, munhu wekuti zvaanenge ataura kuti ndozvaarura kuita ndozvaanoita. Haasi munhu ainyeba, ainzvenga nzvenga, aiwedza kurova imbwa akawiga mupini. Samunhu anga achida Zimbabwe nemwoyo wake wese nerudo rwake rwese. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvisingaiti. Handifungi kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti kurasikirwa kwataitwa naBennett kurasikirwa kwenyika kwakakurisisisa chaiko chaiko.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSeneti remuAmerica riri kuzeya bhiri remutemo rakatambirwa nedare reParamende yepasi rekuti pave nemari inogona kushandiswa nehurumende kutanga nhasi pakati peusiku. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter vachiti mavhoti ebato reDemocratic Party ari kudikanwa zvakanyanya kuitira kuti hurumende yavo irambe ichishanda, asi vati zviri kudiwa nebato reDemocratic Party paurongwa hwevanhu vekunze weAmerica vanopinda munyika iyi zvichapa kuti bhiri iri ritadze kutambirwa nedare reSeneti. Izvo zvinozoita kuti hurumende ivharwe panosvika pakati peusiku hwanhasi.
Mauto eSomalia ari kushanda achibatsirwa nemauto emuAmerica abvisa muutapwa vana 32 avo vakange vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Gurukota rezvokuburitswa kwemashoko muSomalia vaAdrian Ham Oba Osman vaudza vatori venhau kuti mauto emuSomalia abatsira vana ava kubva pachikoro chiri mudunhu reMidul Sabele. Vanhu vana vafa nechirwere chekorera muchegutu, vamwe gumu nevasere vakarafwa chirwere ichi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu 17 vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, 11 chete vari varume. Mudzimai ane makore 30 amai Laita Mungulusia avo vanopinda cheche yechimoslem ndivo vakatanga kufa musi wa8. Zvinonzi nekuda kwechitendero chavo icho chinosungira kuti munhu anenge afa asvinwe matumbu, varume vatatu vakasvina matumbu amai Mungulusia vakazorwarawo nemudumbu, vaviri vavo vakafa. Mumwe murume akazofawo nezuro nechirwere chekorera mushure mekuendeswa kuchipatara chemuchegutu nemusi wechitatu svondo rino. VaNyamayaro vari kukurudzira vemachechi kuti vaungane panenge paine zvimbudzi nemvura uye kuti vanhu vasabhabhatidzira nemumvura.
Tinokumbira kunyanya nerazvinamato anoitira mumasango pave nematoilets, pave nemvura yekugeza yekushandisa. Tinokumbirawo kuti vaya vano papatidza vanhu mumvura varege tsika iyoyo. Tichikumbirawo kuti vanogungano hombe vanokusaungana nguva yakareba, ungane nguva shomanini vaende. Manguva inoyo yakadai nekurudzira kuti vanhu vasanyakungana vakawanda panhu pemwe chete.
VaNyamayaro vati korera yawanikwa muchegutu haina kubva kuZambia asi ndeye muchegutu, uye vanhu vachadzidziswa kuviga munhu anenge afa nekorera.
Kana paita rufu rekorera tinokurudzira kuti vanhu vasaungane nguva yakakura. Vanhu veutano vanoyacha kubatsirai kuti vanhu vanenge vafa nekorera vanovigwa zvakaita sei. Taona kuti inenge yabva muchegutu, haisi kuti yabva kuZambia. asimo kurizira vanhu futi kuti kuzambia zvokene korera nechekuti yamo vanhu vave vakangwara mafambiro anenge vachiita munzvimbo idzodzi.
Hurumende yekuZambia yakazivisa kuti chirwere chekorera chatekeshera munyika iyi uye vanhu chiuru vakarapwa chirwere ichi. Mugore ra2009 vanhu vanosvika mazana maviri vakarwara nekorera, vamwe makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Tevedzeri wemutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vanoti kuvhurwa kwekambani inogadzira fotireza yemhando itsva kana kuti liquid fertilizers kwaMutare chinhu chinofadza zvikuru. VaMukwende vanoti kambani yekuSouth Korea iyi yakavimbisa mabasa kuvanhu vanosvika mazana maviri zvichikwira uye kupa varimi mukana wekushandisa mhando dzechizvino zvino kurima mbeswa dzavo. Tabata vaMukwende kuti tinzwe zviri kuitika paurongwa uhu.
Kuvarimi chinhu chikuru chaichi chaitika ichi. Ndofunga tekinoloji inoona dzinongopfuta chita paivheda irikuita kuri kuita climate nezvive zviri kuita nokukwira kuri kuitawo mafertilizer masaizi acho importwa kubva kune dzimwe nyika zvichizvinoita foreign currency. Tinoreva kuti kana tava nefactory yedu akureva kuti taakukwanisa kurima uye murimi akwanisa kuita akwanisa kurimawo zvakasiyana nemutengo uri nani tizokwanisa kurimawo zvakasiyana kurimawo horticulture ziva horticulture ndo yanga ichinyanya kupinza saka mafertilize akaita sa anonyanya kushanda maproducts akaita sehorticulture saka zvinobatsira varimi nekuti zvinovandudza upfumi hwavarimi uye marimiro yedu sevarimi zvinobva zvaita nyoro saka isu sevarimi zvinobva kufara zvikuru nokuti hapana pachazodzika mapraizi maproducer praizi yedu maproducer praizi aramba ari paari pakapa tenda nemainput edu nemafertilizer nemutengo wakadeera zvinoita kuti tiwane mari yakati wandei zhinji ikonomi yenyika ibudisire iyezvo varimi tokwanisa kurima pakakurei toita prodactinbatsira saka tinonzwa kufara.
Tikatarisa vaMukwende mashandisirwo emafertilizer emhando yatagara tichiziva aya neuyu mutsva waakuuya uyu uri kunzi liquid uyu, varimi vemuZimbabwe vari kunzwisisa here musiyano wazvo uye kuti zvinogona kushanda zvakafanana here?
Varimi vemuZimbabwe vakati tarita rambai nakuti mumwe muafrica and nokupinda kuita aita mayuth yedu vanomhanya neinformation iyi. Mazuva ano tava nemaSMS maWhatsApp nemadifferenti avapo zvokuti hazvitori kana zuva rimwe chete kuti vanhu vazive liquid fertilizer inoshanda sei uye magroups awanda anotaura nezvetechnology saka tavakwemafamasi
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
Ka
pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nereruzhinji pamusoro pemuchakabvu vaRoy Bennett avo vakashaika svondo rino. Pari zvinoregai timbonzwa kubva kuna ivo muchakabvu vaRoy Bennett painterview yavakambotaura vari pano pa Studio 7.
Kumbira baba nemadzimai Zimbabwe vakatikodzera makwiti akapfuurana aya takamirwa pachena chena. Tese tinozviziva kwatakamira and zvinotoratidza kuti hurumende yeZANUPF haisina rudo nevanhu, haisina rudo yekuda kushanda nevamwe, haisina rudo kurunurina Zimbabwe nekupinza mapolisi anopa vanhu mabasa inosumudza nyika yedu. Chikuru chandinogona kutaura ndezvekuti nhunzi haite huchi, saka zviri mumaoko mwedu. Ngatinyatsomira mira vakavhoterwa muparamendi nemumakanzura siyana nazvo ivo vachida kutongwa vachida kuti birei vasiyei vatonge vega tione kuti vanosvika kupi. Ngatinyatsokuratidza ivo vanhu veZANUPF vatovada pese pese patinogona napo ngatinyatsokuvavharavhara.
Regai tiende kune vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chiii.
Makadiko, tiri kuSouth Africa. Pana Roy Bennett tarwadziwa chaizvo, tarwadziwa kunyangwe tichisapota ZANUPF, asi Roy Bennett aiva munhu akanakisa chaizvo. Ava Roy Bennett munhu akanga achisenza nevanhu zvakanaka, kunyangwe aiva munhu akanga ari kuopposition, asi akanga ari munhu akanga ari kusimudzira nharaunda zvakanakisa zvekuti vanhu vazhinji vakamuchema. Kunyangwe veZANUPF vaimuvhotera Roy Bennett paMP. VaBennett vaisimudzira nharaunda, vaitadhadhara vana vechikoro, maschool fees, vanga vasingatarisi kuti ndikubhadharira mwana weZANUPF kana kuti ndewe MDC kana kuti ndewechi, vaingeitira zvinhu zvakanaka nharaunda, kunyanya kuchimanimani kuna anangaono kuhayiwa, vaitira vanhu zvakanaka chaizvo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa basa rakaitwa navaRoy Bennett rokukurira kodzero dzevanhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tombodzokerazve kunhau yatanga tasiya yemunamato waitirwa vatsvangirai kumasvingo. Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi vaungana pamasvingo Civic Center vachinamatira mutungamiriri wavo uyo ari kurwara nechirwere chegomarara. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzawo MDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatsvangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadyara veMDC mudhorobha remasvingo vamuranga Mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muwako waMwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidzimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa chinotigonesa chinotisvisa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Ini ndini Tanono Kawande tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.